manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu ndira 18/2019 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare rinoramba kutambira chikumbiro chapastor Ivan Mawarire chekuti mhosva yavari kupomerwa yekuda kubisa hurumende zvisiri pamutemo iraswe. Masangano akawanda oshora zvikuru zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe zvokushandisa mauto nemapurisa mukumbunyikidza kodzero dzevanhu. Vashandi vehurumende vari pasi pesangano reApex Council vanoramba kutambira mari yavavimbiswa nehurumende vachiti ishoma zvikuru. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare ramagistrate nhasi raramba kutambira chikumbiro chapastor Ivan Mawarire chekuti mhosva yavari kupomerwa yekuda kubisa hurumende zvisiri pamutemo iraswe. Izvi zvinoreva kuti vamawarire vacharamba vari mutirongo. Tichakuunzirai nyaya iyi muchingova chishomanana chiri kutevera. Masangano akawanda munyika nekunze ari kushora zvikuru zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe zvokushandisa mauto nemapurisa kumbunyikidza kodzero dzevanhu. Izvi zvapa kuti sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition riise chikumbiro kusangano reEuropean Union neSwitzerland chekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vari kutarisirwa kuenda kumusangano weWorld Economic Forum kuDavos, Switzerland varambidzwe kuenda kunyika iyi kusvika vagadzirisa zviri kunetsa munyika iyi. Bazi reUnited Nations rinoona nezvekodzero dzevanhu iro rine muzinda muGeneva rashorawo zvikuru zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe. Sangano iri rati Zimbabwe haifaniri kutyora kodzero dzevanhu. Sangano reInternational Monetary Fund rabudisawo mashoko richiti harioni Zimbabwe ichikwanisa kuwana rubatsiro kubva kune dzimwe nyika nepamusana payo pekutadza kubhadhara zvikwereti, uye rati mhirizhonga iri munyika inoda kupedzwa kuitira kuti munyika muve nekugadzikana kana Zimbabwe ichida kugadzirisa upfumi hwenyika. Vamwe vashora zvikuru kuita munyika vanosanganisa muzinda weAmerica muZimbabwe, hurumende yeBritain, European Union nemasangano anorwira kodzero dzevanhu. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa riri kuchema-chema kuti nhengo dzaro dziri kusungwa nekuendeswa kumatare zvechimbi-chimbi pasina kupa magweta aro mukana wokunyatsogadzirira. Nhasi mumiriri wembizo muparamende vasettlement Chikwinya vasungwa nemapurisa vachipomerwa nyaya yemhirizhonga. Kuti tinzwe zvizere, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume.
Vari kusunga mamembers eMDC vari kuteverwa kudzimba kwavo. VaChikwinya vasungwa nhasi masikati ano. Iko zvino matare acho ari kuitwa chimbi-chimbi kudya kwebere richifamba. Tiri kuona matare ari kutanga vanhu vanofungwa nezuro magweta asati ambopuwa mukana vachibaya vatova mutrial vachiminya kugweruko vato vamutra magweta asikana kumbopuwa nguva yekuti vatongwe tanzwa kuti ichi province vari kuteverera vatungamiri veMDC vachivasunga pavanenge vashayiwa vozvambaradza vanhu vanenge vari ipapo.
Vamafume, semaonero enyu, nyaya iyi ingapedzwe sei chaizvo? Munoda kuti vanhu vari kunze uko vanzwewo kuti kudii?
Tikuda kuti muno muZimbabwe pava nyama mire nerongo yangori mvenge mvenge. Hatisi kunzwisisa kuti matongero ari kuita hurumende ava vari kuda kumboenda nepi nayo nyika iyi, kuti mukati mavo vachiri kufamba pamwepo here, kana kuti vangotanga kuita udzvanyiriri hwakangonangana nekudzvanyirira ruzhinji hweZimbabwe. Nekuti nyaya yanga iripo yanga iri nyaya yeZCTU yekuti mitengo yakwira, upenyu hwaoma, hapachina chavachakwanisa kuita. Asi kuzvambaradzo kwoitwa, kudzingirirana nevanhu veMDC kwoitwa, vachibaya organizer vedu vanogona basa vakawanira president 2 million votes vari kungotsagisiwa nenyaya isina nebasa rese. Tinoona makanzuro maNP ndo zvinoitwa here, kuti kana paitwa stay away nevashandi moti nangananga neveopposition. Vanhu vekunze, internet iko zvino ichiri yakavharwa, mabhengi zvese hazvisi kushanda, hapana chiri kushanda, nyika yose yavharirwa, pava nedarkness, ende padarkness apa panogona kuitika zvakawanda zvikuru.
Mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7 vari parunare vari muHarare. Blessing abatawo vanokokera sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vaBlessing vava avo vanyora tsamba kuSwitzerland kuti vamunangaga varambidzwe kuenda kuDavos vasati vagadzirisa nyaya iri kunetsa munyika.
Tsamba yatanyora kusangano reEU vane vati nyika dzemuEuropean Union ndedzekuti vamunangagwa kwavari kuenda ikoko kumusangano weWorld Economic Forum dai vari vapuwa maconditions ekuti vanobvumidzwa kuti vapinde mutetero reEuropean Union yokunge vagadzirisa nyaya iri kuitika munyika mavo, nyaya yekurohwa kwevanhu iri kuitika, kushungurudzwa kwevanhu, kodzero dzevanhu dziri kutyorwa, vanhu vari kurohwa nemasoja, uyezve nekudzima kwavakaita masaisai edande mutande yatinoti internet.
Mati mapiwa here mhinduro?
Hatisati tapuwa mhinduro, asi ndinovimba kuti nemazuva ari kuteveraya tinova tichaona mhinduro yakanaka, nekuti zvava pachena kuti zvinhu zvakaitwa namunangagwa zvimwe zvinoshoresa, uyezve hazvisi zvinhu zvinotarisirwa kumutungamiri wenyika anga achitaura kuti kave yatingatiya muchirungunyiti convention.
Asi iyo hurumende yeZimbabwe kavavhavha iri kuti masangano akazvimirira akaita saiwana Crisis in Zimbabwe nemamapato anopikisa ari kubatana kuti akanganise vamunangagwa kuenda kuSwitzerland, ndokusaka munyika muine kuratidzira.
Vamunangagwa munhu asingachanzwisisi zviri kuitika munyika make, nekuti mukatarira kubva zvavakatinda pachigaro havasati vagara pasi vaisimboshora vamugabe kuti vanofamba zvisingaita. Asi vamunangagwa varoradza kuti ivo munhu asiri kunzwisisa zvekunetse kana nevane veZimbabwe. Kutaura kwavo kuti masangano akaita sana Crisis uye nemuopposition ari kuronga kuti vamunangagwa vabve pachigaro, uyezve ari kuronga kuti vamunangagwa vasaenda kwavaroda kuenda, kutaura kusina maturo, nekuti vane veZimbabwe vaomerwa. Tarisai mamiriro aita nyika yedu, tarisai mutidzirwo wakaitwa mafuta ekufambisa ine dzimotokari, tarisai kunetsa kuri kuita mari dzemasukusi, tarisai mari dzematambiriswa vemuzvipatara madoktar. Nyika yese zvinoratidza kuti upfumi hwenyika kana kuti ikonomi yenyika haisi kufamba zvakanaka, uyezve ndizvo zvinoita kuti vane veZimbabwe vati aiwa zvakwana, enough is enough.
Vanokokera sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vaBlessing vava achitaura naBlessing Zulu weStudio 7 vari parunare muHarare. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council raramba kutambira mari yaravimbiswa nehurumende apo raita musangano nhasi wezvemari dzemuhoro pasi peNational Joint Negotiating Council. Asi musangano uyu hauna kupindwa nemasangano eProgressive Teachers Union of Zimbabwe neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Godwin Mangula anotipa nyaya inotevera.
Vajitawara ni watu uriwe na umushuru memusanga nwanasi Sachi Garwe Apex Kanzo amai Cecilia Alexander Vati urumende yangi ya wezira Maria inuda kuwapa kutibaba sirikane pakurarama Kuvapa zana ni makuma tana tu ema miro ni ema dora Ya yaka wapa sondora pura kushika pa mazana matatu ema miro ni ema dora Asivaramba mari iyi vachiti isho mazukuru Pania warikuda mutelezeru wa Sachi Garwe Apex Kanzo va Thomas Muzondo Vauza Studio 7 kutu Kurukuro zavo panyaya cost of living hazina zvazaburitsa
kurukura zvakare pamusoro pe ofa icha kana kuti zvauya nehurumende zvitsva kubva pamusangano wakanga waitwa kumashure hurumende yauya nemari inosvika iyo ku 300 million yavativo vanozotipa kubva muna April kusvika muna December saka taona zvakare kuti mari iyi ishoma kwazo tichikombeya nekukwira kwakaita mutengo uye simba raive nemari tisati tasvika muna October ya 2018 chekupedzisira sevashandi taona kuti tiri nhume tinotumwa nevashandi kuenda kunotaura zvido zvavo naizvozvo taona zvakakodzera kuti tidzokereze kuvashandi vakatituma kunovapa zvatapuwana kubva kuhurumende nhasi
vati mari iyi ishoma zvakanyanya kana vakatarisa kuti mari iyi inofanira kugoviwa pakati pevashandi vese vehurumende vanodarika zviuru mazana matatu asi vamuzondo vati vatambira mamiriyoni makumi matatu nemasere asi vamuzondo vati vatambira mamiriyoni makumi matanhatu nematatu emadhora avakapiwa nemutungamiri wenyika kuti vabatsirikane kubva muna ndira kusvika muna kurume vati mutungamiri wenyika akaita zvakanaka chose kunyange hazvo mari yacho iri shoma
takurukura pamusoro pemari igesa yakapiwa na president vedu chida kuti vakushe nevashandi kubva muna January kusvika muna March taitenda zvikuru gesture iyoyi nekuti president vatipa uye tanga tisina mubvunzo pamusoro payo
vamuzondo vazivisawo kuti chiziviso chavo chekuti vacharamwa mabasa svondo rinouya kana zvavanoda zvisati zvaitwa chinoramba chiripo
chiziviso chatakapa chichiri kuramba chakamira chakadaro
asi vange vachitungamirira musangano wanhasi zvakare vakamirira chikwata chehurumende vaBrito Chimbunde varamba kutaura nevatori venhau vashandi vehurumende vanoda kuti mushandi wepasi pasi muhurumende atambiriswe mari inosvika churu nemazana manomwe chemadhora kubva pamari inodarika mazana mana emadhora yaari kutambira pari zvino chiziviso chevashandi vehurumende chekuramwa mabasa chinopera musi wa25 mwedzi uno chiziviso ichi chakaitwa Zimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU isati yaronga kuramwa mabasa uko kunonzi nevakawanda kwakabudirira zvakanyanya svondo rino sangano reConfederation of Zimbabwe Industries rinoti nyika yakarasikirwa nemari inodarika mazana matatu emamiriyoni emadhora pamazuva matatu ekuratidzira kwakadaidzirwa neZCTU zvichakadai sangano rembatanidzwa wenyika dzemuEurope reEuropean Union rashora kushandiswa kwechisimba chakanyanya nemauto nemapurisa emuZimbabwe pakuratidzira kwainge kwakarongwa neZCTU EU inoti hurumende yeZimbabwe inofanira kuongorora kuurayiwa nekurohwa kwevanhu pakuratidzira uku pamwe nekuvhura masaisai eindaneti ayo ange avharwa nehurumende EU inoti panofanira kuve nekutaurirana pakati pevanhu vemuZimbabwe pamwe nekushandira mitemo inombunyikidza vanhu ichiti nyaya yeZimbabwe yekukwezva mabhizimisi ekunze nekuhidzana nedzimwe nyika inobudirira chete kana izvi zvichinge zvaitika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Dare ramajestrate nasi raramba kutambira chikumbiro chapastor Ivan Mawarire chekuti mhosva yavari kupomerwa yekuda kubisa hurumende zvisiri pamutemo iraswe. Izvo zvinoreva kuti vamawarire vacharamba vari muchirongo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare ramajestrate amai Lucy Mungwari varasa chikumbiro chakasvitswa nemagweta vamawarire chekuti vamawarire vasamiswe pamberi pedare kupindura mhosva yavari kupomerwa yekuronga zvekupirigura hurumende vachiti mhosva iri kupomerwa vamawarire haina musoro Mutongi wedare, ati zvasvitswa kudare nemuchuchisi wenyaya iyi, vamirirai shumba, zvekuti mashoko avamawarire, ndiwo akakonzeresa kuti pave nekuratidzira munyika. Zvine musoro nokudaro pakutongwa kwenyaya iyi, dare richatarisa kuti mashoko akaburitswa paFacebook navamawarire, vaine mutungamiriri wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, vaPeter Mutasa, anogona kukonzera kupirigurwa kwehurumende here kana kuti kwete. Rimwe remagweta avamawarire, amai Beatrice Mutetwa, vanoti havasi kufara nemutongo waturwa nedare, izvo zvatsinirwawo nerimwe gweta ravari kushanda naro, vatonderai Batasara.
Kwanga taita application yekuti Ivan asaiswe paremand, nekuti tanga tichiti isusu hapana mhosva yaratidzwa ne state kuti yakaparwa maringe nevideo yatanga tinayo yekuti zvairi kutaura haisi mhosva. Mutongi ivanzwa zvatataura isusu nezvataurwa ne state pekupesira vazogurayo vachiti ivo nekufunga kwavo vanofunga kuti dzira kwekuti mhosva inogona kunge yakaparwa nemusungwa nekudaro vati anofanirwa kuti aiswe paremand saka vati anozodzoka musi wa 31 January.
Vabatasara vatsinhirawo zvakare mashoko amai Mutetwa ekuti magweta pamwe nevasungwa vakasungirwa kuratidzira havasi kufara nemabatirwo avari kuitwa nematare.
Kututsumwa zvikuru nemabatirwo ari kuitwa maclients edu nemabatirwo atiri kuitwa futi isusu semagweta nekuti unoona kuti zvakanangana nebumbiro remutemo constitution pane kodzero dzevasungwa. Munhu akasungwa zvino kuti hasisina kodzero. Ana kodzero dzavo, kodzero yekupiwa nguva yekugadzirira defense yake, kodzero yekupiwa nguva yekuti aconsulte kana kutaurirana negweta rake, kodzero yekuti atsvagewo humbowo hwekuzvidzivirira. Zvese izvozvo hatisi kuzviwana. Musungwa ane kodzero yekuti atongwa achibva kumba. Izvozvo zvese hatisi kuzviwana nekuti vatongi hatina nguva yekuti muapply kuti mutonge muchibva kumba. Saka tine kakushushikana kakanyanya zvikuru nemabatirwo atiri kuitwa maererano nenyaya idzi.
Zvichakadai, umwe mutongi wedare raMajestrate vaFrancis Mapfumo varasa chikumbiro chevanhu 61 neumwe chete vakasungwa zvitevera kuratidzira kwakaitika muHarare uko kwakaitikawo kune dzimwe nzvimbo munyika yose vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika zvingangoita kuti vasungwa ava vapare dzimwe mhosva zvakare. Vasungwa ava vari kupomerwa mhosva dzekuita mhirizhonga, kupisa motokari dzemapurisa pamwe nekupwanya kamba yemapurisa mumusha weAppworth. Mune imwewo nyaya, hurumende nhasi yadzinga vatori venhau vekambani yenhau yeENCA yekusouth Africa vanoti Aldrin Simpie naLinge Ndabambi pavasvika panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport avo vanga vauya kuzotora zidhau dzezviri kuitika munyika. Mumwe wevatori venhau ava, Aldrin Simpie, audza Studio 7 parunhare ava kusouth Africa kuti vaudzwa nehurumende pavasvika panhandare iyi kuti vatori venhau vekunze havasi kubvumidzwa munyika pari zvino. Hatina kukwanisa kutaura nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana pamwe negurukota rebazi iri amai Monica Muchangwa kutinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare redzimosha pasi rose re International Criminal Court rabvuma chikumbiro chevachuchisi chekuti vaimbove mutungamiri weIvory Coast va Laurent Gbagbo varambe vari mujere kusvika pachanzvikwa nyaya yavo muna kukadzi. Vatongi vakange vati va Gbagbo nemubatsiri wavo va Charles Blair Gold havana mhosva dzavanga vachipomerwa dzemhirizhonga yakaitika musarudzo dzakaitwa muna 2010 asi vachuchisi vakabva vapikisa mutongo uyu. Mutauriri weparamende yemuAmerica amai Nancy Pelosi vakanzvira rwendo rwavo rwekuAfghanistan hochisi yavo ichiti mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakabudisa mashoko ezvorwendo urwu izvo zvaita kuti kuchengetedzwa kwavo kuye parumananzombe. Apo madande mutande eFacebook, WhatsApp, Twitter oramba akavharwa panguva iyo veruzhinji vari kuda kuziva zviri kuitika munyika. Gweta rinomiririra Econet Wireless munyaya yakasvitswa kumatare neMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe pamwe chete nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vataona nyamakura. Vaudza Studio 7 kuti Econet yakavhara internet mushure mekunge yanyorerwa tsamba nehurumende kuti ivhare madande mutande. Vanyamakura vati zvinenge zvataurwa nehurumende zvinofanira kutevedzerwa uye anenge asingazvifariri anogona kuenda kumatare edzimhosva. Nyaya iyi ichanzwika mudare redzimhosva nemusi wemuvhuro uri kuuya. Tabata vanyamakura kuti tinzve nezvenyaya iyi.
Hatisi kurwisa Zimbabwe Lawyers for Human Rights, hatisi kurwisa MISA. Tatozivisa dare kuti mutongo unenge waiswa zvisina basa nekuti unenge wakaita sei, tinongotambira.
Sei client yenyu yakavhara internet?
Kwakauya musungo kana kuti vatinoti directive ichibva kuhurumende. Kana hurumende ichinge yasunga zvainenge yasunga pamutemo, munhu anenge ataurirwa zvokuita nehurumende anofanira kuita kana kuti ozochallenja achinge aita. Saka for as long as chisungo ichocho chisati chabviswa nedare kana kuti kugadziriswa neeni imwe nzira, isusu mutemo unotisunga kuti titevedzere.
Ichavharwa kwenguva yakareba sei?
Ndinokwanisa kukonfirma izvezvi kuti yadzoka, asi kubva zvatiri kuziva isusu mapepa akagamuchira chisungo chacho changa chikunzi chiri kupera musi wa19 January.
Munoziva here kuti iko zvino kudzoka kwayaita haichaenda zvekare?
Hachisi chinhu chandinokwanisa kutaura nekuti hatisi kuziva.
Client yenyu yakaudzwa chikonzero chekutii kuti vavhare internet?
Tamba yatakatambira inoti iyo hurumende yanga iri kuita zvairi kuita izvi pamusoro pemutemo unonzi Interception of Communications Act, vachiti kune zvinhu zviri mumasaisai imomo zvinogona kukanganisa nyika. Asi isusu hatina kuona uye handifungi kuti pamutemo tinogona kuona.
Ko iyo Econet inofungei nekuvharwa kwema internet kuri kuitwa ikoko?
Econet basa rayo ndere kuprovida maservices iwaya, asi inoprovida yakakoteredzwa nemutemo. So kana pachinge paitwa chinhu chinoratidza pameso pacho kuti chinhu chaitwa naminista achitevedzera mutemo waatevedzera, hatina chisarudzo pane kutevedzera zvinenge zvaitwa. Kana zvichinge zvazotaurwawo nenzira yakasiyana nedare, tinozongotevedzerawo zvinenge zvataurwa nedare.
Saka nyaya hii ichanzuka rini?
Iri kunzwika mse muvhuro that 21 January na judge vanonzi vatsvaga.
Ava vanga vari gweta rinomirira Econet Wireless vataona Nyamakura vari parunare kuHarare. Masangano anorira kodzero dzevanhu pasi pemubatanidzwa weZimbabwe Human Rights NGO Forum vanoti vanhu vatorerwa kodzero dzavo zvakanyanya kubvira zvatanga kuratidzirwa vanhu vachitsutsumwa kukwira kwemafuta edzimotikari. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum unova mubatanidzwa wemasangano akazvimirira anorwira kodzero dzevanhu makumi maviri amai Blessing Gorejena vati vanhu vanodarika mazana masere vatyorerwa kodzero.
Kuburikidza nemasangano atinoshanda nawo, takwanisa kurekodha kutyorwa kwekodzero dzevanhu kunokwana kuita iko 844.
Mozvare Gorejena vati vanhu gumi nevaviri pari zvino varasikirwa neupenyu uye vanhu vanodarika makumi manomwe vane maronda ekupfurwa nepfuti.
Vanhu vanokwana kuita 12 varipotwa kuti vakashaikirwa neupenyu hwavo. Namba iyi zvakare inoratidza kuti inogona kunge ichitikwirei nekuda kwekuti hatisati tawana umboo huzere maringe nezvanga zvichiitika munharaunda dzakasiyana siyana, uyezve vamwe vachiri kutarisa matanho ekuti nyaya dzavo idzi dzinge dzichiripotwa.
Muzvare Gorejena vatiwo kumwe kutyorwa kwekodzero kwaitika kunosanganisira kumbunyikidzwa kwevanhu pamwe nekutorerwa pfuma yavo. Muzvare Gorejena vatiwo pane vakasungwa vari kunyunyutawo nekubatwa zvakaipa nemapurisa.
Vamwewo ndivo vari kunyunyuta nekuda kwekuparadzwa kwepfuma yavo zvinosanganisira vandalism uye nekubirwa looting. Vanokwana kuita 46 ndivo vauya nenyaya dzavo kumasangano atinoshanda navo so far. Magweta edu anomiririra kodzero dzevanhu vari kubatsira vanhu vanokwana kuita 466 vasungwa uye nekuvharirwa zvatingati zvisiri pamutemo.
Amai Gorejena vatiwo magweta haasi kuwana mukana wokumirira vamwe vanhu sezvo mapurisa vasiri kuvatendedza kuona vasungwa. Kushungurudzwa kweveruzhinji uku kunoteverawo kupinda kwemasoja nepfuti mumugwagwa zvisiri kuzivikanwa kuti vakanzi vapinde nani. Studio 7 yabata gurukota rezvekufambiswa kwemashoko mukuedza kunzwisisa kuti ndiani akatendedza masoja uye kuti hurumende yakavharisirei masaisai. Amai Monica Muchangwa vaudza Studio 7 kuti vachange vachibudisa mashoko avo munguva shoma inotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa cheLife Talk na 8pm tiri kutarisa kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyika munguva iyo mirizhonga iri kuitika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Dare rinoramba kutambira chikumbiro chapastor Ivan Mawarire chokuti mhosva yavari kupomerwa yekuda kubisa hurumende zvisiri pamutemo iraswe. Masangano akawanda oshora zvikuru zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe zvokushandisa mauto nemapurisa mukumbunyikidza kodzero dzevanhu. Vashandi vehurumende vari pasi pesangano reApex Council vanoramba kutambira mari yavamiswa nehurumende vachiti ishoma zvikuru. Tashika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti morara zvakanaka.
Soko isika tisenda baku VOA.